Tinotenda Mwari nekuda kwezuwara na Easter Sunday. Zuwa rinokosha kwa zvakanyanya kuatendi wechikirisitu. Patiri kurangarira masoko aakataura amene Jesu achiri mupenyu kuna John chapter 11 verse 25.
Anoti kudii apa mwanakomana waMwari?
Paaruti ndini kumuka neupenyu, unotenda mandiri kunyange akafa uchararama. Ipapa ndo pakazadzikiswa nechiitiko chaitwa muJerusalemba pazuwa renhasi rokumuka kwaJesu Kristu. Pavakaenda kumarinda vakangondoona machira chete vachibva varangarira masoko aaitaura achiri mupenyu kuti kunyange akafa uchamuka. Kunyange temberi yaiputswa nemazuva matatu iye unenge aiwaka.
Ko vanhu vainzwisisa here maridzo iyi?
Vanhu vanga vasingazvinzwisisi, asi pazuva ranhasi zvakabva zvachijeka. Ndinorangarira zuva rakaita sanhasi kwaifamba varume vaviri vari munzira yekuenda kuEmmaus vachikurukura zvanga zvaitika muJerusarema vachiti nyaya yavaitaura yanga iri yei paakasangana nevarume ava. Vakataura nezvemurume ainzi Jesu wanga wanzi wamuka. Zvino izuva rekufara.
Nechikonzero chei?
Nekuti tiri kuziva kuti Ishe wedu mupenyu, Ishe wedu uri kurarama. Ndo patinowana tariro yeupenyu husingaperi. Ndo patinoramba tichirwa kusimbiswa kuti kunyange tichisangana nezvinotiremera munyika ino tichararama. Kunyange tikafa tichararama.
Ko imiwo manga muchiitei pazororo rino reEaster?
SMVTV Global Network, Men of Valor, Purpose and Vision. Tanga tichishanda nemakereke akasiyana-siyana anga achiita maconferences akanangana neEaster celebrations. Tisusiwo tazotora danho ratipfuurire pamberi kuti patiri kubva kunopemberera Easter saizvozvi tiri kusangana muchitungiza nemadzimai takanangana nebelated International Women Day celebrations tichiti patiri kupemberera nekurangarira zvakaitwa pamuchinjiko nache Jesu Kristu nekumuka kwavo pazuva ranhasi. Tinoda kurangarirawo mwanakomana.
Nechikonzero chei?
Nekuti tinoziva kuti pakazvarwa Ishe Jesu muJerusarema pana Matthew chapter 2 verse 18 kwakachemwa-chemwa namadzimai kunyanya Rachel nekuti wanakomana vanga vaurayiwa nekuda kwekuti kwazvarwa mwanakomana. Zvino tiri kuti mwana uya avafa wamuka. Tikatitariseiwo chimiro chemwanakomana nezuva ranhasi kuti ari kurarama sei.